Good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk, The Connection, a platform where we discuss issues affecting young people. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington. This Tuesday, April the 18th, 2023, I am Tungamile Nkomo. Tonight, we are talking about Zimbabwe marking 43 years of independence from colonial British rule in 1980. As per tradition, the Independence Day was observed as a national holiday in Zimbabwe today, with President Emmerson Mnangagwa leading the official ceremony in Mount Darwin, Mashonaland Central. A reminder of how we got here. After years of brutal armed war struggle between the Rhodesian forces and the guerrilla movements, representatives of the warring factions hunkered down in London, England on December 21, 1979, to sign a ceasefire treaty known as the Lancaster House Agreement. The signatories to the peace accord were Joshua Mkabuko Nkomo of PF ZAPU, Robert Mugabe of ZANU, Bishop Abel Mzorewa, and Silas Mundawarara, representing the Zimbabwe Rhodesian Unity Government, as well as Lord Carrington and Sir Ian Gilmore, who represented the British government. The agreement led to multi-party elections that brought about black majority rule on this day in 1918. U.S. Secretary of State Antony Blinken put out a statement today wishing the people of Zimbabwe a happy Independence Day, saying, quote, "The United States remains committed to standing with the people of Zimbabwe as we have since your independence in 1918, to work together to promote democratic institutions, equitable economic growth, public health, and food security. Zimbabwe has the chance to set itself on a path to promote citizen engagement and to respect human rights. We will continue to support the people of Zimbabwe to live longer, more prosperous, and healthier lives," Mr. Blinken concluded. Lee Chonanjani sapule Zimbabwe siyahlangana kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection. Namuhla sixoxa ngokufikisa kweZimbabwe iminyaka engamachumi amane lantathu 43. Ithole uzibuse kuhulumende wabamhlophe oyiBhilithane ngomnyaka ka-1980. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhokhele umcimbi wokunanza lolu suku oqhutshelwe eMount Darwin eMashonaland Central namuhla, lapho akhuthaze khona abantu beZimbabwe ukuthi bashiyane lodlakela kuyiwa kukhetho. Kwaziwai vatereri, nasi muchirongwa che Live Talk, The Connection. Tiri kutarisa kusvitsa kwe Zimbabwe nasi makore makumi mana ne matatu kana kuti 43. Yawana rusununguko ruzere kubva kunyika ye Britain. Zuwa iri rapembererwa nasi munyika uye mutungamiri wenyika vae masoni Mnangagwa. Vatungamira mabiko aitirwa ku Mount Darwin kumashonaland central. Uko vakurudzira vanhu kuti vasaite mhirizhonga musarudzo dzinouya. Let's listen to what Mr. Mnangagwa had to say.
"My government has put measures in place to ensure free, fair, and credible elections. We must all say no, no, no to violence before, during, and after elections. No violence.
No, no, no to violence." That was President Emmerson Mnangagwa addressing supporters at an Independence Day gathering in Mount Darwin today. In Bulawayo, Kwantuthuziyathunqa, another event was held at the White City Stadium. Intathelizindaba yethu, u-Anastasia Ndlovu, uxoxele elunga le-ZANU PF Central Committee umnumzana Joseph Chuma ngokuqhakatheka kosuku lwanamuhla.
Silapha namhlanje sithakazelela uzibuse owabuya ngemva kokubana isizalwane seZimbabwe abantwana bomhlabathi babona kufanele ubana belilwele ilizwe leli balikhulule. Namhlanje sikhululekile kanje silako konke esikufunayo ngenxa yabobaba bethu, omama bethu, osisi bethu, obhuti bethu abahamba bazinikela ukubana leli langa libe khona namhlanje. Kuyajabulisa ke ngoba ngiyabona abantu abaningi babuyile la ubana bebe ndawonye lathi ubana sithakazelele uzibuse kaZimbabwe owabuya ngomhlaka 18 April 1980. Yinto enhle kakhulu leyo. Sihamba njalo unyaka lo kungumnyaka futhi owe-election ezayo, i-harmonized election. Nxa sikhangele kunje so kuyatshengisela ubana abantu sebekhwabitha udaba oluhamba ngezanupiyo, sebesazi, sebezwisisa. Nxa sisithi hayi likhululiwe ngegazi, alikhululwanga ngemali. Ngakho-ke sebephenduka, sebekubona ubana kufanele ukubana silivikele ilizwe lethu njalo silithuthukise thina sodwa, ngoba bathi khona vele lona lakhiwa ngabanikazi balo. Yithi abanikazi balo sizalakha.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga leZANU-PF Central Committee ubexoxa lapho lentatheli izindaba e-Studio 7 u-Anastasia Ndlovu. Councillor Donaldson Mabuto of the opposition CCC was also at the White City Stadium representing the city mayor, Mr. Solomon Mguni.
Lapha namhlanje sijabula ngelanga lethu lokuthola uSibuse independence. Thina njengedorobho lakoBulawayo siyaliqakathekisa kakhulu ilanga lanamhlanje, ngoba kulapho wonke umuntu okhonapho, wonke umuntu oseZimbabwe ophilayo, lapho esathola khona uSibuse. Njalo ngivela futhi kubandla le Citizens Coalition for Change. Thina njenge-Citizens Coalition for Change njengabameli bedorobho siyaqakathekisa kakhulu imbuthano enjengayo naleyo yokuthola uSibuse, ngoba yimbuthano esithi ngama-state functions. Yikho sibona sikhonapha sixhasana la wonke umuntu across the nation, across the city. Sijabula, sithakazelela leli langa. Leli langa liqakathekile kakhulu kuZimbabwe yonke, lathi thina abahlali bakoBulawayo.
UDonaldson Mabuto ngukansilar wakoBulawayo njalo ngowebandla le-CCC ubekhuluma lapho emele usodolobho wakoBulawayo umnumzana Solomon Mguni. KuHarare, Godwin Mangutsika ataura wo nevanoona nekufambiswa kwemashoko musangano reHeal Zimbabwe Trust vataiwanashe Chiringa.
Tinongokora kuti veruzhinji reZimbabwe nokuda kwekusvika makore makumi mana nematatu ekuzvitonga kuzere, asi tinoramba tine mashoko mamwe chete ayo ekuti zviya zvakarwirwa nevakaenda kuhondo vachienda kusunungura nyika ino hazvisati zvazadzikiswa, uye zvinogona chete kuzadzikiswa kana nyika ino muuwandu hwedu nokusiyana kwemafungiro edu nokusiyana kwemawanero edu tikabatana mukunzwisisa kuti kusiyana kwemawanero edu kunotiumbiridza senyika tikagona kubudirira tichienda mberi, uyezve kana tikagona kunzwisisa kuti bumbiro redu remutemo rakakosha rinofanira kutevedzerwa kubva kumutungamiriri wenyika kusvika kumunhu mudiki zvake ari mumugwagwa ari kufamba panze apo. Chechitatu chimwe chatinokwanisa mashoko atinoda kutaura ndeyekuti mainstitutions edu akaita seZEC, National Peace and Reconciliation Commission, Zimbabwe Human Rights Commission, Zimbabwe Media Commission, Zimbabwe Gender Commission nemamwe mainstitutions, mamwe makomishen, ikurudziro yedu kuti agone kuva anoshanda basa ravo nemazvo, zvikuru sei takatarisa nesarudzo, kuitira kuti zvido zvevana veZimbabwe zvigone kuchengetedzwa. Chokutanga, chechipiri, kodzero dzevana veZimbabwe dzigone kuchengetedzwa.
That's vataiwanashe Chiringa vesangano reHeal Zimbabwe Trust vachitaura na Godwin Mangudla weStudio 7 vari kuHarare. Critics are blasting the ruling ZANU-PF party for allegedly betraying those who sacrificed their lives for for the liberation of Zimbabwe, while others say the government has done a lot to empower Zimbabweans, including repossessing land formerly expropriated from black people by the white minority. In other words, to some, Independence Day means nothing, given all the challenges faced by the country. But to others, it means everything. And now, we are joined by our guest, starting first and foremost with Mr. Stephen Sarkozy Chuma, youth spokesperson of the opposition, CCC. Mr. Chuma, good evening and welcome to Live Talk.
Good evening, Zimbabwe. My fellow say, Muriye Zimbabwe.
I want to know, Farah Garamochifara, whoa, let's dive straight into it. It's Independence Day today. What does this mean to you as an individual, as a youth of the CCC, and as a Zimbabwe?
Yeah, independence. We can have a vacuum.
Tirikuona vamwe izvikuru sei veZANU-PF vachuma vari kuti independence yakakosha zvekuti uyezve vari kuti bato reZANU-PF bato ravo riri kushanda nemazvo from independence kusvika pari zvino kusimudzira upenyu hwevana veZimbabwe.
Independence, kachora nyaya yekuti independence ndiyo arusunguko. Nyaya independence hazvirevi ZANU-PF, nyaya independence hazvirevi vamunangagwa, nyaya independence hazvirevi vekufira munangagwa, nyaya independence hazvirevi vana vavo. Sendataura vamunangagwa nemhuri yavo, nekuti independence iri pari nhasi ndeyekuti kune vashoma shoma vanosanganisira vamunangagwa nemhuri yavo. Vatakawana vachimirira nyika yeZimbabwe, vatinopedzera ndivo vakuru venyu government. Vachiba vachitaura kunowanda kuita madhiri egoridhe. Takaona zvakare mazuva anaya audhaziri yakatipa pachena kuti no vamunangagwa nemhuri yavo ndovakuru vari kuluta vari kuba upfumi hwenyika. So nawe independence taura nawe kusununguka kwevanhu, kwete kusununguka papolitics chete, asununguka even paeconomics, kureva kuti no vana vezimbabwe ngavasununguke vawane mabasa, vawane migodhi. Kwete kuti migodhi itori nembavha bonge dziri linked to the state, bonge dziri linked to mukuru wenyika vamunangagwa nemhuri yavo. So izvozvozvo tikutino independence yakadai yada kuzara. Toda independence yakazara nekuti munhu wese ngaawane kiremu yake, munhu wese ngaawane famu yake, munhu wese ngaawane vhoti yake, munhu wese ngaawane kodzero dzake.
Leyamuzwa lapho umnumzana Stephen Sarkozy Chuma isikhulumeli sabasakhulayo abebandla le-CCC. Uthi yebo ilizwe lathola uzibuse kuhulumende wabahuquluza abamhlophe, kodwa uthi kabajabuli ngokwenzakalayo manje. Ukhuluma ngobaba uMnangagwa, umongameli welizwe, lemuli yakhe in view of esikubone kuphuma kwaAl Jazeera. Uthi hayi abakwenzayo akuhambelani lezi loyiso zalabo abaya empini. Tichitarisa sarudzo dziri kutevera, dziri kutarisirwa mimwedzi mishoma inotevera vachuma, tanzwa mutungamiri wenyika vamunangagwa vachikurudzira, vachiyambira ruzhinji rweZimbabwe kuti rusaite mhirizhonga pamberi pesarudzo izi, during sarudzo, uyezve kana sarudzo dzapfura hadzo muri kuti chiine izvozvo
tozira kuti vavunangagwa mutungamiriri anotaura kuti akati right anenge achireva left vamunangagwa mutungamiriri atoziva kuti haatauri zvechokwadi takazviona kumashure saro dzazina kutanga nhasi panguva yamunangagwa 2018 vamunangagwa akati aiwa huyai mose tikumuone tikutazvinhu zvakanaka huyai mose munhu achibirira asi achangopedza chitaura kuti azviwana vatamisa takaona futi dzakariramu kuti ai harare vagare vakafa vakapfurwa nevamwengu vasina kanawo mhosva zvavo vaingozvifambira vakapfurwa nemasoja zvoreva kuti munangagwa anotaura asi haaiti zvaanotaura tikaona zvakare pana march 2022 kumabielection vamunangagwa vakati aiwa hatidini mirishonga asi akazviona takaurayirwa vanhu mune mumwe akapa makwepa pakati perali asi vakati aiwa ifree and fair saka toziva kuti vamunangagwa vachitaura vanongotaurawo zvavo nekuti mumwe vanoziva kuti nyika yairani iriyo gaendawo dzimwe nyika so vanotiraya kuda kuzaridzira vachinyepedzera atoziva kuti vamunangagwa harivo chokwadi panyaya dzefree and fair election kana taronga dzefree and fair election ngazvitangire panyaya yevoters row iye zvino is voters row asati ariwana seopposition hatigozonga maelections hatingazivi kuti takamira sei tiri kufamba sei saka zvingoreva kuti vamunangagwa munhu wari kungotaura kufadzawo vamwe vanenge vachiti ai tai free and fair asi vamunangagwa toziziva kuti havabhilivha nyaya yefree and fair asi seopposition tine zvirongwa vatobhilivha kuti no going forward whether vada kuvhara kuta sei opposition triplec tiri kuwina
aha arambai muri parunhare vachiuma kuveka upambile usakozi Stephen Chuma ngosakhulayo isikhulumeli sabasakhulayo abebandla le-Citizens Coalition for Change, i-CCC. I must also say that we are waiting for two other guests. We invited Zapu, deputy spokesperson, Brian Nube. He confirmed to be on the show. We also invited Freedom Murechu, ZANU-PF Youth Chairman in Bulawayo, and he also confirmed he will be on the show. But my producers are trying to call them, and they are telling me they are having trouble with the phones. Kodwa sizaqhubeka ke esizama ukubafonela abanye laba abathe baza kuba khona uhlelo. Umnumzana Brian Ncube, umsekelo wesikhulumeli sebandla lezaphu, kanye lo Freedom Murechu, uchairman weZANU-PF abasakhulayo koBulawayo. And Amnesty International also put out a statement nge-independence eZimbabwe namhla, saying that Zimbabweans are marking 43 years of independence from colonial rule amid the reality of a rapidly shrinking civil space, including criminalization of dissent and targeting of political activists and human rights defenders. They continued, 43 years after independence, authorities are yet to guarantee, in practice, the rights to freedom of expression, association, and peaceful assembly, which are increasingly being threatened despite being guaranteed under the Constitution and international law. That's Amnesty International Day. Amnesty International lapho basola kakhulu iZimbabwe bathi lanxaso kule 43 years ilizwe lithole uzibuse imithetho kayilandelwa abantu bayahlukuluzwa amalungelo abantu kahlonitshwa. Amnesty International iri kugunungunavo apo pamustatement yaburisa nhasi iri kuti kodzero dzevanhu hadzizi kuremekedzwa nehurumende yava Emmerson Mnangagwa kunyangwe nyika yasvitsa 43 years yawana rusununguko ruzere kubva kuBritain. Ndidzokere kwamuri vachuma manzwa zviri kutaurwa neAmnesty International. Asi tinobonzawo hurumende yava Mnangagwa ichiti nyika hapana nyika isina mitemo yayo. Mitemo yayo iri kuisa mitemo yekudzivirira nyika kuvavengi. Uyezve kwamunoti kushungurudzwa kwenyu, kushungurudzwa kweopposition, kwema human rights defenders hanzi nehurumende yava Mnangagwa kuremekeza mitemo ikoko, muri kuti chiinazvo?
Zvine musiyano pakuremekedzwa kwemutemo kwoita kushungurudzwa kwevagari. VaMnangagwa neZANU-PF vanozviziva kuti tine constitution yakanyorwa vanhu vachitambura zvisingaiti muna 2013 pangisi government. Inyorova bumbu remutemo rakauya mushure mekunge nyika yanga yava nemakore akati kuti vaishandisa bumbu remutemo rakanyorwa Britain richinoitenda nevana veZimbabwe. Bumbu riri pari nazvi ringava rakashata zvaro kanyirwa 2013, asi vanhu vakaurira kuti aiwa riri nani pane rekulangisa. Zvinova izvo kuti VaMnangagwa hago nokuti nhasi nokuti vapinda nepfuti nemakororo muna 2017 mutoti aiwa zvavapinda nazvo ndo zviri korekt. Tozviziva chose, takaurira zvinhu zvakawanda pabumbu remutemo remuna 2013. Kusanganisirawo nehurumende yeZANU-PF yanga iripo ipapo, vatori veZANU-PF vanga riripo. So havagoni kuti nhasi voti no zvinhu zvose zvamakawirirana ngatizvirabhai nokuindapinda yamasoro Mnangagwa nevakatorapwawa zvichisimba sika zvinhu zvose kodza dzeya zvinabasa. Makazviona chose, hakuna bumbu remutemo rinoti munhu ngaagare mujere asina kutongwa. Makaona nyaya yavajobhusikala vava nemore than 10 months vari mujere. Hakuna bumbu remutemo rakadaro, nokuti bumbu remutemo rinofanira kurespekta kodzero dzevanhu. Hakuna bumbu remutemo rinoti ande kumaelections isati taona voters roll. Zvinongoreva kuti VaMnangagwa vari kungoabusa majority yavainayo muparliament vachisimbisa humbimbindoga. Hakuna bumbu remutemo rinoti zvo zvakare vane veZimbabwe munhu ngaaurawe zvatakaona panamo nemune mushure mevashoko emutevedzeri VaMnangagwa vakonzandino chirengwa achiti urainda oposeni inda munhu akati urawo mangwana acho. Ibumbu remutemo rakaita sei rinoti vanhu voposeni ngaaurawe? Nokuti law kana kuti mutemo nyika unofolowa inonzi international law, kureva kuti vanhu vose pasi rino vane kodzero dzavo, mafundamental rights anopindana nekodzero dzeUN. Zvino kana mutemo weZimbabwe wangoita mutemo waMnangagwa usiri mutemo usingafidhi pabumbu remutemo reUnited Nations, zvinova kuti mutemo uyo wakasharuka, mutemo uyo unovava, mutemo uyo hausi wevanhu. Zvinongoreva kuti VaMnangagwa vari kuita humbindindoga, VaMnangagwa vari kuba upfumi hwenyika vakangonyarara munomu. Ataurawo kuti aiwa hona yamutora kuti wa nyika haina magetsi, nyika haina mvura, nyika haina upfumi hwakanyaka, votonzi vanhu vava vakatoshata. Saka naizvo tinozviziva kuti no, VaMnangagwa is abusing the law, VaMnangagwa is abusing the judiciary, VaMnangagwa is usurping nyaya yethe three tier system of governance. VaMnangagwa tichitaura kwavo vava the law, vava the police, vava the judiciary, vava the army, kureva kuti VaMnangagwa vava the outright dictatorship muZimbabwe munomu.
Asi veZANU-PF again I'm saying vachuma ndaza muchitaura nyaya yevanhu vanogara mumajeri nguva yakareba vasina kutongwa nemhosva. And I know muri kutaura nezvenyaya sikala. Hurumende yavaMnangagwa zvakare iri kuti hapana nyika isina mutemo, vari kuti vasikala vane mhosva dzakawandisa, saka vakaburitsa vanogona kutiza munyika nekuti mhosva dzavo dzakawanda stereki.
Nyaya yamataura yakanaka. Hakuna nyika isina mutemo, asi kune mutemo unozitaura nemunhu wose. Munhu akarepa, munhu akabata chibharo mukadzi, zvinoreva kuti iye wedha ari kupakistan, Afghanistan, ari kuZambia, ari kuGhana, munhu iye ane mhosva. Vaoneka mukadzi wanyaya dzavo dzamunoziva nesezemutano achitaura kuti mukuru uyu achibata chibharo aita sei? Seiko mutemo weZimbabwe usingavabati VaMnangagwa? Ungobata sikala here nekuti ataura nyaya yekuti mobhulechiwayo akapondwa.
Thank you, Mr. Chumainda. Please do stay on the line as we wrap up. For those just joining us, this is Live Talk, The Connection, coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington. Tonight we are talking about Independence Day. We are streaming live on our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We are also live on YouTube at VOA Zimbabwe. Again, I must say that we had invited Mr. Frido Mrechu of ZANU-PF, that's the ZANU-PF youth chairman in Bulawayo, to be on the show, and he had confirmed. We had also invited Brian Nube of ZAPU. He had also confirmed that he would join us, but we are having phone problems, so we are unable to reach them. As we wrap up, we have a caller on the line. Mtereri wakati yako.
Sinani mara simbe.
Ai wataka simba. Rutaura nani uye matibata mreubi?
Mutaura na James Banda, ndiriku Botswana.
Va Banda, mapina mchirongo aita igaga nguva dzafapa.
Ihi.
Muri kuona wose independence.
Independence haina hapana problem, but so far hapana need yekuti tingacelebrate nyaya independence.
Ndai.
Nekuti kucelebrate independence kandonga ndakasununguka nzi, but apo chatinocelebrate hapana bozi. Tingori muhusungwa.
House.
Maonero angu ni mafungiro angu. Maonero angu ni kana mafungiro angu. Independence chazo inge yako kana pava nehurumende inoita zvido zvevanhu. So far kuselebrate nyango selebrate kuti independence zuva rakataurwa, but tingori muhunhu akwa huza risikwanisi munhu akwanisa kutaura zvaunoda uri munyika yako.
Unoitwa sei?
Especially ukatotaura hako ukauri kuzimbabwe ka ukatongotaura especially nyaya dzematongerwo enyika dzematongerwo enyika izvi uchingoti utungamiri huripo havasi kutibata zvakanaka kungokombena kuti dai takwanisa kuwana mabasa vakiita mabasa vechidii vakwanisa kushanda itori mhosva iyoyo.
Haiwa, tinotenda nekupinda muchirongwa vaBanda kuBotswana uko.
Yeah.
Thank you very much, and I'm sorry that's all we have for you today. We gotta go because we're out of time. But thanks to our listener there, Mr. Banda, Botswana. Thanks also to our guest, Stephen Sarkozy Chuma, Triple C Youth Spokesperson. And again, the ZANU-PF Youth Chairman for Bulawayo, Frido Mrechu, and Brian Nube of ZAPU were not able to join us because of phone connection problems. But let's leave it there, Zimbabwe. Let's make another date tomorrow. I am Tungamili Nkomo. Good night, Zimbabwe.